This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo, Gumiguru 11, 2015. Munotibata pa909 AM, pa4930, kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington, ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoramba mashoko ekuti mutungamiri waro vaElton Mangoma vane chekuita nekunetsana kuri pakati pevagari vekuchisumbanje nekuchinyamukwakwa nekambani yeGreen Fuel. Hurumende yokurudzirwa kutsvaga dzimwe nzira dzinobatsira mukuwanisa nyika magetsi munguva iyo magetsi ari kunetsa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe raramba mashoko ekuti mutungamiri waro vaElton Mangoma vane chekuita nekunetsana kuri pakati pevagari vekuchinyamukwakwa nekuchisumbanje nekambani yeGreen Fuel. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nebepano naure Herald ekuti vaMangoma pamwe nesangano revechidiki replatform for youth development vari kufurira vagari venzvimbo iyi kuparadza midziyo pamwe nezvirimwa zveGreen Fuel senzira yekufukusa kambani iyi kuti ibude mudunhu iri. Platform for Youth Development yakatoburitsawo mashoko ekuramba kuti ine chekuita nezviri kuitika pakati pevagari nekambani iyi. Tabata mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishaye muchauraya.
Hachisi chokwadi kuti vaMangoma vakafurire vagari vekuchisumbanje kuti vaparadze midziyo yaBill Rattenberg. Asi chokwadi chiripo ngechekuti isusu sebato reRenewal Democrats of Zimbabwe tinopokana nekuti nzvimbo yakawanda inoita 40,000 dzaigariswa vanhu vemuchisumbanje vanosvika iwo over 15,000. Vatorerwe ichipuwa munhu pasina compensation, pasina kutaura nevagari vechisumbanje. Ndiyo nyaya yatinopokana naiyi. But nyaya yekuti Mangoma vakakurudzire mhirizhonga hachisi chokwadi. Tinozviona hedu kuti aya mashoko emuvengi ekude kuti vaMangoma vasungwe varambe vari mumajere.
Imi zvamuri kutaura kuti mune zvamakaonawo zvakapotseka, matanho apa amakatorawo sebato kuti mugadzirise dambudziko iri.
Isusu tine matanho etiri kutora maerano nekufambiswa kwemashoko asina kunaka anosvipidza mutungamiri webato redu. Takatoingenja magweta edu kuti vaite masummons kune Herald inge takajekesa nyaya yayo yemashoko ekunyepaiwayo. Then tine urongwa hwetiri kuitawo hwekuti vanhu vaziye chokwadi chezviri kuitike paground.
Asi nekambani yeGreen Fuel mati mambogarawo heri pasi nawo sebato kuti mukurukure zvamuri kuti zvakapotseka izvozvo?
Isusu hatigari pasi nevatengesi, hatigari pasi nevapambe pfuma vanotore minda yevanhu, vanotore mafuro evanhu. Tinotomuona semuvengi wevanhu. Enda seRenewal Democrats of Zimbabwe hatina nguva yekuti tigare pasi nemunhu akaita seiri. But tinongotaura nevanhu kuti vanhu ndo vanokwanisa kuzvisunungura kubve munyaya dzakaita seidzodzo.
Avanga vari mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishaye muchauraya vari parunhare neStudio 7. Mm-hmm. Mutauriri webato reMDCT vaobeti kutu vanoti hurumende yakatadza kuteerera yambiro yakapiwa nenyanzvi dzemhando dzemoto makore makumi maviri apfuura yekuti mvura ichaderera zvakanyanya mudhamu rekariba zvinozokanganisa kugaiwa kwemagetsi. Vagutu vanoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi rakabata nyika pari zvino ringadai risipo dai hurumende yezano PF yakaronga remangwana rakanaka. Asi nhengo yezano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi harinei nezviri kutaurwa navagutu asi kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Tatanga nekubvunza vamangwana pamusoro pemaonero avo nenyaya iyi.
Matambudziko ari kubva kumasanctions atakaisirwa. Dai tisina masanctions tatwana mamwe maplans okugadzira magetsi munomu akaita sehwange. Hwange yacho ine mari yokugadzirisa michina yayo tichigaya magetsi nyika yese ichiwana magetsi. Asi vamugabe vana kupererwa namazano vari kushanda siku nesikati kuti nyika yedu igadzire nyaya dzamagetsi iyi tisaramba tichingoita nhamo iyoyo yamagetsi. Hatidi kuramba tichiteerera nhema dzatiri kuudzwa kunzi vamugabe ndovakonzeresa kuti magetsi asava muzimbabwe. Isu tichiziva zvakare kuti Kariba Dam haina mvura yakawanda yekuti vambe ichigaya magetsi sezvainogara ichiita.
Vagutu,
tinoti isu hurumende yamugabe ihurumende yakatarisa kuti haigoni kutonga. Zvakazikanwa mugore ra1995-1996 thereabout, that means about 20 years ago, kuti dambudziko ratinareiri rokushomeka kwemagetsi richaveyo. Zvino pera anga ari munhu anogona kutonga, ukaudzwa iwewe nana mazvikokota kuti zvichaitika izvi ndezvekuti nezviri kuitika mastudies atinoona by beginning of the new millennium, malevels emvura mukariba temu achaderera, pangadei pakarongwa mamwe mameasures ukuona kuti okay kariba zveichaderera ngatichimhanya nehwange temawo kuti tiigadzirise. Asi pari zvino unoona kuti hwange maunits ehwange ari kushanda ndonga pane 2 chete out of 6.
Vamangwana, pane vamwe vane kurudziro yekuti dai Zimbabwe yakashandisa mikana yemadhamu ari matunhu kuti anga achikwenya magetsi, dai dzimwe nguva zvinhu zvakareruka kana kushandisawo zvana biogas, imi munotii? Tichinzwa zvekutaurwa navagutu izvi.
Chinodiwa kuti tiwane magetsi imari yokugadzira more power stations, more solar power stations, more hydro power stations, asi mari iyi inobva kumainvestors ari muinternational community. Zimbabwe iko zvino iri pachitarafu chokuti America ine zvidhera, haibvumiri any investor kuti aunze kuZimbabwe mari yokuti izotibetsera. Saka naizvozvo vana vagutu ngavadzokere kuAmerica kwavakaenda nokuBritain, tibvisirwe chitarafu nokuti nanhasiwo vagutu vari kurara murima. Mapepa avo ukoti pamwe hasi kutotaipiwa nokuti havana magetsi. Saka vakaita suicide yokuzvitsvagira zvitarafu zvakuafekta ivo futi.
Vagutu,
Nyaya yechitarafu inyaya yaneta. Muchirungu anoti hanzi isepati story. Hakuna zvitarafu zviriko. Saka isu tinoti aiwa masanctions atarwa ndato avo. Vakati tine machina edu, tine mamegatiri edu, chakuda hapana. Inenai.
Avanga vari mutauriri weMDCT vaobeti kutu, manzwo zvakare kubva kuna vamunyaradzi Paul Mangwana vebato rezano PF. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya yekushayikwa kwemagetsi, nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende inofanirwa kutsvaga dzimwe nzira dzinokwanisa kuwanisa nyika magetsi pane kungomirira magetsi anobva kukariba kana kuhwange.
Zvakutoda kuita invest muinfrastructure yemagetsi uye kudiversifya masosi zedu. Topindawo munyaya dzemarenewable energy ende makaona muZimbabwe even muAfrica in general tine zuwa rinobuda almost gore rese. Saka pane mukana wekusinge tichiita harvest solar energy tichifido into the national grid. Nyaya yematambuko yoenda kwemagetsi inge ichipera kana kuderera.
Pane imwe nguva yakamboitawo vamwe vaibva kunze vaibatsira nenyaya dzemhando dzemoto idzi vaikurudzira vanhu kuti vange vachishandisa kana ndove chaiyo kugadzira moto wemagetsi. Zvinhu zvakadai zvirongwa izvi zvichiri kuitika here?
Zvirongwa izvi zvinenge zvazvambotinyararwei, but zvirongwa zvakakosha chaizvo. Ndaitotaura neumwe profesa wekuBenin achitoti kunyika yeBenin hausi kungoshandisa ndowe chete, wari kushandisa masuweji aya kunge vachitobika magetsi. Saka mountains ato akawanda so atakataza nyaya ma renewable sources energy I think zvipangoda innovation not just in terms of renewable sources but also innovation in terms of even ma funding models ekuti tinge tichikwanisa kuinvest munyaya dzemagetsi saka takuda mabureaucrats muhurumende ane hunyanzvi hwekukwanisa kuuya nema financing model ari sustainable kunyika yedu yezimbabwe tichitarisa zvimwe zvimhingamupinyi zvatiri kusangana nazvo pane ino nguva
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development institute of zimbabwe vaprosper chitambara vari parunhare muHarare nestudio 7 Sangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti riri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevagari vakapinda musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti regore rinouya uyo wakaitwa muguta iri nekomiti yeparamende inoona nezveupfumi pamwe nebudiriro. Mukuru wesangano revagari vechitungwiza vaMarvelous Kumalo vanoti vatonyorera munyori mukuru wedare reparamende tsamba yekunyunyuta pamusoro pekwavanoti kusafambiswa zvakanaka kwemashoko muvanhu.
Chekutanga ndechekuti maburitirwo akaita chiitiko ichi chatingati kushambadzira haana kunyatsoitwa mune zvakanaka nekuti vakangotumira mumaindaneti vakanyorawo zvakare mumapepanhau asi vanhu vashoma vanogara kuchitungwiza pavagare kuchitungwiza vasoma vanokwanisa kuwana kana kuenda paindaneti zvakarewo vasoma nekuoma kwakaita zvinhu munyika vanokwanisawo kuwana mari yekuti vakwanisewo kutenga mapepanhau. Chechipiri, tinoona zvakare kuti vanhu havana kuwanda nekuti yagaroziva kuti panouya vanhu ava vachiti vari kuda kunzwa mafungiro evanhu kuti agobatsirudza izvi zvinongoitwa chete mukupenda zvinhu pamuromo yatingati kuisa lipstick padatya iya nekuti hapana zvizhinji zvinenge zvataurwa kuvanhu zvinozowanikwa zvichinokuwana mukana wekuti zvipinde mubhajeti iroro. Saka vanhu havasina hanya nekuenda vachingoramba vachitaura zvinhu zvisingazokwanisike kunge zvichitorwa zvichitambirwa zvichizoshandiswa.
Vanga vari mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo vari parunhare kuchitungwiza kwakare nestudio 7. Kutanga svondo rinouya, nyika dzepasi rino dzichange dzichicherechedza zuva remadzimai ari kumaruva.
Isu veStudio 7 tinoda kunzwa kubva kunemi vari kumaruva, kunyanya madzimai.
Tiudzei kwamuri, taurai nesu nezveupenyu hwenyu.
Mune WhatsApp here, titumirei mazwi ane mashoko enyu ekuti tikwanise kutepfenyura paredhiyo.
Munogonawo kutitumira nhamba dzenyu tokufonerai.
Nhamba yedu yeWhatsApp inoti 001-202-465-0318. Nhamba yedu zvakare 001-202-465-0318.
Studio 7, nefenyuro yenyu inotema isina divi rarinorerekera. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Beatrice Savadye apo tichange tichitarisa nezvezuva reInternational Day of the Girl Child iro rinokoshesa kodzero dzemwanasikana. Muzvare Savadye ndo vanotungamira sangano rinozikanwa nekuti Real Opportunities for Transformation Support kana kuti Roots. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Savadye. Toti zuva ranhasi zuva rekucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Zuva iri rakakosha sei semaonero enyu?
Zuvare International Day of the Girl Child izuva rakakosha pasi rino rese rekupemberera mwanasikana. Izuva ratinotarisa tichicherechedza kubvira paBeijing Platform for Action kuti ndeapi magains ataita pamusoro pekuti tisimudzire mwanasikana. Tichitarisa mapato akasiyana-siyana education, hutano hwemwana wesikana zvichisiyana-siyana. Saka tichitarisa zvakadaro tinoona kuti vanasikana vazhinji mune dzimwe nzvimbo dzeZimbabwe havasi kuwanikwa vachienda kuchikoro nenyaya yekushayirwa mari. But zvikuru sei vashayirwa mari kudaro, vabereki vanenge vakukoshesa kuti mwana mukomana ange achienda kuchikoro obva mwana musikana kana mari yake ichinge yashayika pamusha. Totarisawo nyaya dziri kungotsiriridza pasi rese yekuti vanasikana vari kurodzwa vachiri vadiki. Tinoona kuti Zimbabwe imwewo yenyika iri kukwidzana nenyika dzepasi rino panyaya dzekurodza vanasikana, zvinova zvinhu zvinoita kuti upenyu hwemwanasikana usavandudzike uye asaenderere kumberi zvimwe pazvimwe zvinhu zvaanofanira kunge achiachivhawo, achiadvanzawo mukati meupenyu hwake.
Dingindira regore rino nderekutarisa kukurudzira kodzero dzemwanasikana kusvika mugore ra2030 kana kuti iri kunzi The Power of the Adolescent Girl Vision for 2030. Zvinokwanisika here muZimbabwe kuti panosvika iro gore irori mwanasikana anenge asvika pachidanho chiya chekuti anenge achibatwawo zvakanaka?
Dingindira redu rekuti Power of the Adolescent Girl Vision 2030 rinokwanisa kuti tiribate hunge chete kana paita political will from the government and relevant stakeholders vakaita sevabereki. Vechidiki kazhinji vanowanzofarira kumashure kana kusiyiwa vachingonzi vana vatungamiri vemangwana, asi tinoona kuti madecisions mazhinji ane chekuita neupenyu hwavo anoitwa ivo vasipo. Saka tikaona kuti participation yevanasikana muzvinhu zvakasiyana-siyana, mungave mumabudgetary consultations ari kuitwa semuno muZimbabwe kuti vanasikana vari kuparticipata, zvichemo zvavo zvakasiyana-siyana zvakaita kana access to sanitary way zviri kubva zvaffectwa ini, zvakaita seeducation zviri kubva zvaffectwa ini mumabhajeti imomo, nemamwe madecision making spaces akasiyana-siyana. Zvinhu zvinotibatsira kuti tiite kuti tiachieve vision 2030.
Asi zviri kuitwa here izvi? Mungati here mwanasikana ari kumbobvunzwawo zvaanoda kana kuti zvichiri kunetsa?
Zviri kuitwa but hasati zvasvika palevel yatingati tine critical mass yevanasikana vari kuparticipata in decision making spaces.
Tichitarisawo zvimwe zviri kukurudzirwa nevision 2030 inyaya yekuti pagadzirwe mitemo inokurudzirawo kuti kodzero dzemwanasikana dzinge dzichigadziriswa. Mitemo yemunyika iri kukufadzaiwo here?
Isu tine mitemo yatiri kutochema-chema nayo yakaita secustomary law nemarriage act, izvo zvinotendera kuti vanasikana varodzwe vasati vasvika pazera re18. Mitemo yekuti tiri kushungurudzwa nayo yatinoda kuti igadziriswe. Tine constitution yedu yakanaka chaizvo, notaura kuti munhu wese ane right yekuti akada kuestablisha ifamiry anofanira kutanga iti 18. But tinoona kuti tine mitemo iyi inodzosera kumashure inoita kuti vanasikana vedu vambonyikidzwe nekubatwa chibharo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare savadyi nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano reReal Opportunities for Transformation Support kana kuti Roots muzvare Beatrice Savage muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoramba mashoko ekuti mutungamiri waro vaElton Mangoma vane chekuita nekunetsana kuri pakati pevagari vekunyamukwakwa kuchipinge nekambani yeGreen Fuel. Hurumende yokurudzirwa kutsvaga dzimwe nzira dzinobatsira kuwanisa nyika magetsi munguva yemagetsi ari kunetsa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai moka amafulasi musanganya uye.